Isusu se US aid tiri kushanda munzvimbo dzakasiyana siyana. Pane vana 3,000 vatakadzivirira like watinoti rufu. Tanga tichishanda mainly mumanikaland, kunyanyanya mumanikaland, nzvimbo yemanikaland. Asi tichitarisa kumashure, US government yanga iri kubatsira munomu muZimbabwe kubvira muna 2004. And nguva yekare focus yanga yakanyanya kuenda kune zveHIV, utachiwana weHIV, kudzivirirwa kwacho, treatment yacho nesupport yevanhu vanenge vaine utachiwana. Asi tichizotarisa mugore ra2010 takatanga kushanda neimwe organization inonzi Maternal and Child Health Integrated Project yatinoti MCHIP, tichishanda neutano hwanamai vakazvitakura, vana vachangobva kuzvarwa uyezve nevana vari pasi pemakore mashanu, tichisapota Ministry of Health and Child Care yemuno muZimbabwe.
Ko iyo nyaya yenzara iriko gore rino iri kukonzerawo matambudziko akadii kuvana naanamai?
Tinoona kuti nyaya yenzara iri kukonzera matambudziko akawanda chose, nekuti mai kana vakazvitakura vanenge vachida chikafu chinovaka muviri, uyezve mai kudya kwavari kuita kuya kuya vari kuda kudyira vanhu vaviri, ivo nemwana ari mudumbu. So tinoona kuti ezvino izvi vana mai vanenge vakazvitakura vanotove at risk even of risk yemalnutrition, yekutoona kutoti utano hwavo hausisina kumira zvakanaka. Uyezve tinoona futi kuti vamwe vari HIV positive vanogona kunge vari pachirongo vari kutora mapiritsi, vanenge vachitonidha chimwe chikafu chakawanda nekuti mamwe mishonga inoda munhu wadya. Saka tinoona kuti enezvi vanhu nekushaya kwavari kuita chikafu zvinotoafekta maprograms edu akawanda nevanhu vaya vari at risk, nokuti vanenge vasisina chikafu chakawanda. Uyezve tinoona kuti even nyangwe vamwe vana vanenge vabarwa vaine HIV vakazoshaya futi vakazoita nzara, zvinokurumidza kuti vaite kana kwashi